Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu kurume 15, 2017.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tanga kwaita sizini yefuluzi haini kundirwadza. Mapraise awo anonyatsomira mushi vari kundirwadza kuti vari mutoenda kuseri kwetambo kutange mombe. Haini zviri kundirwadza zvisingaite. Fodya inorwadza kurima baba iyi, inorwadza zvisingaite.
Musika wefodya unovhurwa varimi vachichema chema nemabatiro avari kuitwa.
Sangano reZimbabwe Electoral Commission rotsanangura mutsauko uripo pakati pemishina yekunyoresa vanhu kuti vange vari mugwaro rekuvhota uye mishina yekuvhotesa.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvoramba zvakashingaira mukurwira kodzero dzekuvhota zviri kunze kwenyika.
Vari muZambia neveZimbabwe vonetsana nemuganhu wemvura uri muKariba Dam.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Musika wefodya wavhurwa nhasi zvinhu zvisingafambe sezvanga zvakatarisirwa nevarimi vazhinji vabva munzvimbo dzakasiyana-siyana dzenyika. Varimi ava varatidza kusafara nekutadza kushanda kwaita michina yechizvino-zvino yekutenga nayo fodya, izvo zvozoita kuti fodya itengwe pachishandiswa zvagara zvichiitwa makore ose. Uwandu hwevarimi vefodya gore rino hwakakwira nezvikamu 16 kubva muzana kubva pauwandu hwevarimi vegore rapera. Varimi vanodarika zviuru 15 varimi vari kutanga kupinda mukurima fodya gore rino. Mutoro wedu enhau Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo nzira yekutenga fodya itsva yakaedzwa kwenguva yakareba pachigadzirirwa kuvhurwa kwemisika, michina yacho yaramba kushanda nhasi. Asi veTobacco Marketing Board vati izvi zviri kugadziriswa uye mangwana chaiwo vanotarisira kuti michina iyi inenge yave kushanda. Izvi zvazokonzera kuti fodya itengwe pachishandiswa nzira yakashandiswa gore rapfuura. Mutauriri weTIMB vaishe unesu moyo vati dambudziko iri riri kugadziriswa.
System yatiri kushandisa pane magadgets asiri kunyatsokusenza. Aside that buyers are locked out, but wireless mama ari kusenza.
Gurukota rezvekurima vaJoseph Made vatiwo vanotarisira kuti dambudziko iri richagadziriswa uye izvi zvinoitika pese panoshandiswa michina. Mutengo wefodya wepamusoro nhasi wange uri pamadhora 4.6 pakirogiramu. VaMade vati vanotarisira kuti mutengo wefodya uchakwira sezvo fodya iri kutengeswa pari zvino iri yepasi. Fodya inotarisirwa kuunza munyika mari inodarika mamiriyoni mazana madhora gore rino. Zvichakadai varimi vakawanda nhasi vabva pamisika yefodya vasina mufaro sezvo vange vasingagutsikane nemafambisirwo ange achiitwa zvino pamisika. Vanome naAndria avo vanorima vari kumacheke vati tarisiro yavo ndeyekuti dai TIMB yaramba ichishandisa nzira yakare yekutenga nayo fodya.
Tanga kwaita sizini yefuluzi haini kundirwadza. Mapraise awo anonyatsomira mushi vari kundirwadza kuti vari mutoenda kuseri kwetambo kutange mombe. Haini zviri kundirwadza zvisingaite. Fodya inorwadza kurima baba iyi, inorwadza zvisingaite. Ndikutokumbira kuti kumabhengi kana vatiitirawo nyange vatengera nemadhora kwatikasikira kuti pova mari yedu kuti tavambavha mbavha taneta nekubirwa. Haina haina handisi kunyatsoinzwisa kuti ndiwati kuti mushindi wati unoti matsotsitsotsi mapraise acho handisi kunyatsogutsikana nawo inini. Tiri kumuona pakambonyora ma6 dollars ma20 cents ma4 dollars 50 ini handisi kunyatsogutsikana nazvo ini.
Varaisi Chiva vekukarohi vaudza Studio 7 kuti tarisiro yavo ndeyekuti dai mutengo wefodya watangira pamadhora matanhatu pa kilogramu rega rega.
Handisati taona mutengo uri kufamba sei, kuti zviri kufamba sei zvakanaka sei, asi ndichikuchita shuvire yangu therefore yatangira pa $6. Shuvire yangu kuti tidzokere mumunda futi todo $6 ndo shuvire yangu inini hamene kuna vamwe mafamasiwo.
Asi vaBernard muda pakati vati vanofara chose nemutengo wefodya wange uripo nhasi.
Mutengo wastati wazuva ranhasi aiwa wandifadza, asi watanga uri pa $6. Asi nokufamba kwenguva tichada kuona kuti mutengo uyu ucharamba ukadaro here, nokuda kwokuti mishini iri kushandiswa iyi hatina kumboidzidziswawo, tiri kungotangara kungoionawo nhasi.
Pataenda pamhepo veti AMB vange vasati vatiudza kuti fodya yatengwa nhasi yakawanda zvakadii kumisika mitatu yeboka TSF nePremium. Sachigaro weti AMB amai Monica Chinamasa vati varimi vefodya vari kuramba vachiwanda munyika, uye izvi zvinofadza chose. Varimi vakanyoresa kuti AMB gore rino vanodarika zviuru makumi masere nezviviri nemazana mashanu. Mari yefodya inotarisirwa kurerutsa dambudziko remari munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amairi Tamakarao vanoti vanhu vanofanira kuziva mutsauko uripo pakati pemishina yekunyoresa vanhu kuti vave mugwaro revavoti kana kuti biometric voter registration, uye nyaya yekuvhota vanhu vachishandisa makombiyuta sezvinoitwa munyika dzakabudirira dzakaita seAmerica kana kuti inonzi electronic voting. Izvi zvinotevera nyaya yabuditswa mubepanhau reHerald, iro raburitsa nyaya yekuti vakawanda vari kuramba kushandiswa kwemichina yeBRV musarudzo dza2018. Sangano rinongorora sarudzo rakazvimirira reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN rati mashoko akadai seari muHerald anoratidza kuti vanhu havana ruzivo nezvesarudzo, uye ZEC inofanira kuona kuti paitwa dzidziso kuti vanhu vasareve nepasipo. ZESIN yatiwo kushandiswa kwemichina yeBRV kunobatsira kuti vanhu vaite chivimbo nesarudzo, uye zvinopawo kuti zita remunhu risawanikwe rakakawanda mugwaro revavhoti sezvaisitika kare zvichikonzera mutauro. Mukuzeya nyaya iyi tabata amai Makarau tikati vatsanangure musiyano pakati pemichina yemaBRV neevoting kana kuvhota pachishandiswa macomputers.
Mishina yatiri kutsvaga kuti itibatsire mishina inotibatsira isu patinenge tichiprocesa mazita evanhu vatinenge tanyoresa kuvhota. Pamusoro pezvazvinyandiswa ndinenge zvichiitika kare kuti tanga tichikumbira kuti sewe zita rako tipewo zvakazarwa rinhi nepaunogara. Ipo zvino tinenge takumbira kuti mishina iyi ichitora mafingerprint evanhu, ichitorawo zvakare fananidzo yevanhu, zvotibatsira kuti patinenge taakudzokera kumashure kunoongorora kuona kuti munhu uyu ambonyoresa here kuti ave muvhoti. Chatatora izvozvo mafingerprint nemifananidzo ndezvo chatibatsira kuratidza kuti munhu anyoresa haana kudzokorora here kana kuti adzokorora. Izvo chete ndeve chete mishina yatiri kutsvaga. Vanhu vari havasi kunzwisisa kuti mishina iyi ichazoshanda here musi wekuvhota. Tiri kuti kwete, musi wekuvhota mishina iyi hamutomboioni. Tinongodzokera zvataita nechekare kuti munhu achapinda mupolling station, opiwa mapepa ake, oenda mupolling booth, ononyora iye ega neruoko rwake zvataingoita pamunhu waari kusarudza, odzoka nebalet pepa rake roiswa mubhokisi vanhu vese vachiona. Kupera kwekuvhota ballot papers iwayo anoverengwa, haverengwe nemishina, achaverengwa nevanhu vanenge varimo, vamwe vese vakatarisa. Tiri kuona kuti pane dambudziko rekuti vanhu vari kufunga kuti vachavhota pamushini. Hakuna achavhota pamushini, munhu wega wega achavhota achinyora ega, achisarudza ega mwaanoda kuti avhotere.
Saka zviri kunzi kumaruwa kunenge kusina magetsi kana zvimwe hazvishandi apa.
Kumaruwa kushaya kwemagetsi zvinobata-bata isisi seZEC, nekuti isu tichaenda nemishina yedu kumaruwa tichida kunonyoresa vanhu tinenge tichishandisa mishina yedu. Asi izvo zvinhu zvatanga takatoongorora nechekare, tikange takatozvigadzirira kuti tichaenda nemishina ine mabhatri, hatichanoshandisa magetsi chete. Tichaenda nemishina yedu ine mabhatri. Mabhatri yedu iwayo tinenge ati mishina yatiri kuda kutenga anenge ari mabhatri ekuti inopedza mukore wese wezuva chitombo nyora vanhu kusvika zuva radoka. Saka dambudziko iroro hariwanike musi wekuvhota sekutaura kwandaita. Idambudziko richabata-bata isu patinenge tichinyoresa vavhoti, asi takatorigadzirira nechekare. Ndoreva kuti harisi dambudziko.
Vamwe vanotyaka Justice Makarao kuti iyo mishina yechizvino-zvino iipada kunogona kuita vamwe vanoitawo misarinya voita zvavanoita izvozvo kana kuti kuhaka kuya vachichinja-chinja zvamunenge muchiita imi. Harisi dambudziko here?
Dambudziko rinogona kuwanika nemishina wega wega munhu wese ane kompyuta anoziva kuti zvinokwanisika kuita. Ndosaka paine masetingi anoiswa anonzi backup ekuti zvaunenge uchiita unenge uchiisawo pane rimwe dhuwe uchiita mabackup ako. Saka tinenge tichida kuzodzidzisana nevanhu kuti mabackup edu atinawo akamira mukuti, akamira mukuti.
Asi tichienda mberi, ko iyo e-voting ichazoitwa rini? Muri kutarisira kuti zvinenge zvozoitwawo rini neZimbabwe?
Tikange tabatisisa tese tikakwanisa kuita biometric voter registration for 2018, sarudzo inozoteera after 2018, ngatiendewo pamberi sezviri kuita dzimwe nyika toona e-voting yatinoona yakakodzera nemaZimbabweni.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, Justice Rita Makarao, vari parunare muHarare.
Gurukota rezveutano Dr. Deft Parerenyatwa vanoti vari kushushikana zvikuru neuwandu hwevanasikana vari kubata pamuviri vasati vabva zera. Izvo zvakabuda muongororo yakaitwa nehurumende pamwe nemasangano akaita seZimbabwe National Family Planning Council, United Nations Population Fund nemamwe. Ongororo iyi yakanangana nekugadzirisa dambudziko iri kubva muna 2016 kusvika muna 2020. Dr. Parerenyatwa vanoti ongororo iyi yakaburitsa pachena kuti vanasikana zvikamu gumi nezvinomwe kubva muzana vevana vari pakati pemakore gumi nemashanu negumi nemapfumbamwe vakabata pamuviri.
Mumiriri weUNFPA muZimbabwe vaSheikh Sise vanoti sangano ravo rakazvipira kushanda nehurumende yeZimbabwe kugadzirisa dambudziko iri. Dunhu reMashonaland Central ndiro rine vanasikana vakawandisa vanoroorwa kana kubata pamuviri vasati vabva zera. Izvi zvinonzi zviri kukonzerwa nedzimwe tsika dzechinyakare, zvimwe zvitendero zvinoita kuti vanhu varoorwe vasati vabva zera, uye nyaya yeurombo hwatekeshera munyika. Mukuzeya nyaya iyi tabata amai Tamisai Chinengo, nyanzvi munyaya dzezveutano hwevana kana kuti Adolescent Sexual Reproductive Health Specialist, avo vati ongororo iyi mubatanidzwa wemasangano akawanda nehurumende.
Zvakaitika ndezvokuti Minister of Health vaDr. David Parerenyatwa vakaona kuti dambudziko iri rairamba richingoripotwa pane dzimwewo tsvakirudzo dzavaitwa nebazi reutano. Ndobva vataura neUNFPA, tikabatana isu UNFPA, Ministry of Health and Child Services NFPC, tikashanda neana mazvikokota vetsvakirudzo vekaInvest of Zimbabwe vo vakatenderera munyika vachitaura nevanasikana vari pakati mazera 10-19. Vakataurawo zvenevakomana neveutungamiri hwematunhu netsikereke nevanhu vakasiyana-siyana. Ndoda kuti tione kuti chivava chii chiri kukonzera kuti dambudziko rirambe richienderera mberi uye vana vazhinji vachichimbiswa kubatira pamiri vasati vakura.
Chii chaizvo chiri kukonzera dambudziko iri paongororo yamakaitai?
Pane dambudziko rekuti vana vedu havana dzidzo yakakwana yavanowana vachikura. Tadzidziswa kuti kuyaruka kuita sei, munhu ungaita sei kuti udzivirire pamuviri. Uye takaona kuti pane dzimwe tsika nemagariro atinoita savanhu anoita zvezvekuroodza vana vachiri vadiki nezvimwewo zvokungovaona mafungiro nemaonero evanhu. Nekuti mwana musikana anenge achigona kunge ari mwana afunga kuita zvebonde asi achionawo kuti ndikwanise kushandisa nzira dzokudzivirira kuda hazvindichiri zvakanaka asi iye achitowanikwa achiita bonde iroro. Tationa kuti zvakakosha kuti zvinhu zvakadai so zvitariswe.
Saka mungati kune dambudziko iri kunyanya idunhu ripi?
Iri mutsvakiridzo makaonekwa province yeMashonaland Central iriyo yanga ine dambudziko rakanyanya, vachiona kuti pakati pevanasikana vari pamakore 15-19 tikavatora vari 1172 vavo vanogona kunge vaita mwana.
Asi vana vakakurumidza kuita zvepabonde vopedzisira vabata pamuviri zvinokonzera matambudziko akaita sei kuutano hwavo?
Zvinokonzera matambudziko akawanda asi tikabati neutano hoga. Kuutano tinoona kuti miri yavo inenge ichiri diki, saka pakuti vasununguke zvinenge zvichinetsa vanogona kupedzisira vaitawo mamwe matambudziko akaita seimwe kondishoni inonzi obstetric fistula, yekuti mwana unenge akuvara nhengo yake oramba achingobudisa mvura paanenge asikasanduka achibudisa mvura kana kuti tsvina chaiyo inenge ichibuda nekunhengo zvinenge zvakonzerwa nekuti mwana anenge amanikidzika pakuti asununguke.
Amai, tamisai chinengo inyanzvi mianzi zveutano hwevana kana kuti Adolescent Sexual Reproductive Health Specialist musangano reUNFA vanga vari parunare kumasvingo.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Va Godfrey Nosu vanoti zviri nyore kupomera mhosva yekukwira kwemitengo yezvekudya kuchinhu chiri nyore chakaita sekusanaya zvakanaka kwemvura kwakabata dunhu reLake Chad Basin izvo zvaparadza zvirimwa mudunhu rese.
Sangano renhau rehurumende yeSyria rinoti vanhu vangangosvika 25 vaurayiwa nhasi nebhambu ranga rakateyiwa mukati mechivakwa chebazi rezvemitemo. Sangano rinosimudzira pamwe nekubatanidza zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica reZimbabwe Diaspora Network North America kana kuti ZDNNA richimirira dunhu reDC, Maryland, Virginia neWest Virginia rinoti harisi kuzorasa mbereko nekufirwa panyaya yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvibvumidzwe kuvhota musarudzo dziri kuitwa gore rinouya. Kunyange hazvo ZEC yakazivisa kare kuti haina mari yezvikwanisiro zvekuti iite basa iri. Sachigaro wechikamu cheZDNNA chinomirira Maryland, Washington DC, Virginia neWest Virginia vaJona Masia vanoti sangano ravo rakatobuda negwaro richiri kuongororwa rehurongwa hwavari kuda kuti huteverwe uye riri kuita hurukuro nemapazi ehurumende anokodzera panyaya iyi. VaMasia vanotiwo hurumende inofanirwa kukoshesa kubatsira kuri kuita vana veZimbabwe vari kunze kwenyika mukusimudzira upfumi hwenyika kuburikidza nemari dzavanotumira kumusha. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinofungidzirwa kuti zvinodarika mamiriyoni mana. Mapato anopikisa ari munyika anonzi anodawo zvikuru kuti vari kunze kwenyika vabvumidzwe kuvhota sezvo vaine chekuita mukufambiswa kwenyika. Mapato ezvematongerwo enyika anonzi ari kupesanawo panyaya yekuti ZEC yoshandisa here kana kuti kwete nzira itsva yekunyoresa kuvhota yebiometric voter registration. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, taita hurukuro navaMasia pamusoro penyaya iyi.
Isu tinokurudzira vana veZimbabwe kuti vasaora mwoyo. Sezidna tinoda kuti titaurirane nehurumende. Pane gwaro riripo yezvino riri kutenderera muvanhu vedu vari kunze kwenyika ratiri kutaurirana nehurumende. It's still a draft, asi tiri kutaurirana kuti pane zvingaita here kuti vanhu vakwanise kuvhota kunyange vari kunze kwenyika. Saka isu tinokurudzira kuti musaore mwoyo vanhu vese vari kunze, tiri kutaurirana.
Zvii zviri mugwaro irori zvamungataurira vanhu vamuri kusimbisa?
Zviri mugwaro iri nde zvakataurwa nevanhu vanogara kunze kwenyika kuti zvingaita sei nyore kuti vanhu vagone kuvhota kunyange vasingagari muZimbabwe. Uyewo kuti ukama hwehurumende nevanhu vari kugara kunze kwenyika hungamira sei, zvingareruka sei kuti tigare tichitaurirana kuye tichiwirirana semhuri imwe chete yeZimbabwe. Kuti kana paine zviri kuomera vanhu vari kunze zvingaitwa sei kuti zvinyoreserwe kuitira kuti maitirwa anoitwa sarudze anga akanyorekera vanhu vari kunze uye anga akanyorekerawo hurumende maitiro ainenge ichiita kusvika zvese zvafamba zvakanaka.
Hurumende yakatozivisa kare kuti haina zvikwanisiro kana maresources yekuti inge ichikwanisa kuti vanhu vari munyika dzose dzine maZimbabwenzi vanga vachizikana unzi uchizvarwa cheZimbabwe chiri munyika iyi uye vachizokwanisa kuti vanhu ivo vavhote vari munyika idzodzo. Munofunga kuti pane zvingashandurwa here negwaro renyu?
Isu tinofunga kuti tichitaurirana tinofunga kuti pane zvingasandurwa, nekuti isu hativimbi kuti tingabva tasvika pakupererwa kuti tasapererwa kufunga, hapana zvimwe zvingaitwa. Tichiri kuda kuti titaurirane, pane gungano riri kuuya mwedzi uri kutevera uyu musi wa21 muDC, matenge tichitaurirana nevanhu vanogara kunze kuti tingaita sei kuitirai kuti nyaya iyi ifambe zvakanaka, vanhu vagone kuvhota kunyange vachigara kunze kwenyika.
Muri kuzeya nebazi ripi rehurumende nyaya iyi?
Isu tiri kungotaura nemabazi akasiyana-siyana ehurumende, nekuti tinovimba kuti tinofanira kuengeja nevakasiyana-siyana kuitira kuti zvionekwe kuti zvatiri kuita izvi zvinhu zvinogona kuitika here. Saka pari zvino hatina watinotendeka kuti uyu, asi tiri kutaura nemabazi akasiyana-siyana.
Mune zita here regwaro renyu iri vamasiya?
Inongonzi diaspora policy, ichiri draft, asi inonzi diaspora policy. Inotoawo pawebsite yeZidna, kana vanhu vakaenda vanoiona ichiripo pawebsite yeZidna. Draft policy yacho ine zvinyorwa zvakanaka chaizvo zvokuti kana tikagona kutaurana nehurumende zvinogona kubuda zvakanaka.
Vanga vari sachigaro weZimbabwe Diaspora Network North America mudunhu reDC, Maryland, Virginia neWest Virginia, vaJona Masiya vari parunhare kuWinchester kuWest Virginia muAmerica neStudio 7.
Musangano mukuru United Nations CSW61 wekuzeya zviri kutarisana nevanhukadzi watanga zvakare nhasi muNew York mushure mekumbomiswa kwezuva rimwe chete nekuda kwemamiriro ekunze anga asina kumira zvakanaka muguta iri nezuro. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvemadzimai muZimbabwe, amai Monica Mutsvangwa, mumwe weavo vari kumusangano uyu, uye vanoti vari kufara nekutambirwa kwakaitwa zvinyorwa zvinotaura nezvebasa rakabatwa nehurumende nemas sangano akazvimirira mukurwisa dambudziko rekupambwa kwevanhukadzi vachiendeswa kunyika dzakaita seKuwait. Ngatinzwe hurukuro yavaita naMavilas Mhlanganya uye weStudio 7.
Takaita side event senyika tichiratidzira zvatiri kuitawo, kunyanya separamende, kunyanya sehurumende, kuona kuti tarwisa nyaya dzehuman trafficking. Nyika yedu ine mitemo yekuti vanhu vasange vachibatwa unhapwa, vachibudiswa, vamwe vanobudiswa nenyaya yekuti vanenge vafuririkana kuti unonosvikowana mabasa, wozosvika ikoko wotaobatwa senhapwa. Saka naizvozvo dare reparamende rakarwisa zvakasimba, pakatorwa vana vedu vakaendeswa kuMiddle East, Saudi Arabia, kunana Kuwait, vanzi vapromiswa mabasa. Vachisvika ikoko vachiona kuti aiwa zvanga zvisina kumira semabasa, asi kuti zvazvakamira seunhapwa.
Pane dzimwe nyika dzanga dziripo here dzanga dzakateerera kune zvanga zviri kubuda pane zvamakaparura panyaya iyo yehuman trafficking kana kuti kupambwa kwevanasikana?
Zimbabwe yakaratidzira kugona kwayo chaizvo nenyaya dzekumisa human trafficking. Takanga tinewo nyika dzimwewo dzakaudza maministers avo aitaurawo nekuti vari kubatikana nenyaya dzehuman trafficking sei. Takaita senge Ethiopia, Minister of Gender wekuEthiopia anga aripo, naMinister of Social Services wekuUganda. Vachishandawo pamwe chete tichitaurirana nenyaya dzokuti tichiexchange maideas, kushare maideas, kuona kuti tinganyaya dzekumisa human trafficking dzingafambe sei, zvinorwadza sei, kuti zvii zvinokonzera zvinhu izvozvo. Kunyanya poverty kumusha, kushaikwa kwamabasa, kuonawo kuti vana vanonga vachifunga kuti taona greener pastures. So pakaonekwa pfungwa dzakapinza, takadzidzawo isu semamembers of parliament kubva kuZimbabwe zvakawandawo kubvawo kune presentation yakaitwa yekuUganda nekuEthiopia, kuti zvakakodzera kuti titarisise kuti kana tisina mabasa tinoti externalization of labor, kana iri kuitwa zvinofanirwa kuoneka kuti paita government to government cooperation.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvemadzimai amai Monica Mutsvangwa vachitaura naMavelas Muhlanganya weStudio 7 vari muNew York.
Panonzi paita ropa rakaipa pakati pevakuru vakuru vematunhu eSiya Vonga kuZambia neKariba muZimbabwe pamusoro pezvizvaro zvenyika mbiri idzi zviri kuraura mudhamu reKariba zvisiri pamutemo. Mutoro wedu enhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Zimbabwe neZambia dzinogovana dhamu reKariba, kunyange Zimbabwe iine zvikamu makumi manomwe kubva muzana, uku Zambia iine zvikamu makumi matatu kubva muzana. Vanyama vanoti zvakaoma kuti munhu azive kuti ari muZambia here kana kuti ari muZimbabwe kana ari mumvura. Vanyama vanoti vakanyorera gwaro kumukuru wedunhu kana kuti district administrator reKariba vatizito kufa kuti nyika mbiri idzi dzitaurirane nekuti kusungana kuri kuitika hakuratidze ushamwari hwakanaka hweZimbabwe neZambia hunoratidzwa nevatungamiri venyika mbiri idzi. Vakufa vanobvuma kuti pane gwaro rakanyorwa navanyama asi vanoti havasati vasangana navo.
Prosesi yachona kuti ichitanga kuchitsita kuti tigare paround table. So nesu tine mamwe maissues atinenge tichiitika nayo. It's a big office, the office of British.
Asi mutauriri weParks and Wildlife Authority muZimbabwe amai Caroline washaya moyo vanobvuma kuti pane zvizvarwa zvekuZambia zviri kupika muZimbabwe mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekuraura zvisiri pamutemo. Asi vanoti havazive uwandu hwevasungwa vekuZambia ava. Studio 7 yakataura nevamwe vevanopomerwa mhosva yekuraura zvisiri pamutemo muZimbabwe neZambia. Vazhinji vemuZimbabwe vanoti vanoraura zvisiri pamutemo nekuda kwenhamo yatekeshera munyika umo musina mabasa uye mitero yekuraura yakawanda. Vanoraura vachishandisa igwa vanosungirwa kubhadhara madhora 15 asi vanoraura nezvirauro vanofanirwa kubhadhara dhora rimwe chete pazuva. Vakawanda vanoraura zvisiri pamutemo vanoraura nguva dzemanheru asi vamwe kunyanya madzimai vanoraura masikati. VaAbraham Mukono mumwe wevanoraura manheru neigwa kana kuti bhoti ravo. VaMukono vanoti madhora 15 avanobhadhara akawandisa.
Saka kuda kuti ndiwo chiri kukonzera kuti vakawanda vaende kunoita yavanoti illegal fishing kuti aenda kunoraura asina kubata fee yakakurisa kuresidensi.
Asi vaMukono vanoramba kuti vanhu vemuZimbabwe vanobatwa kuZambia vanenge vachienda kunoraura. Vanoti divi rekuZambia hakuchina hove dzakawanda asi vanosungwa vanenge vaita rombo rakaipa rekukukurwa nemhepo kuendeswa kuZambia. VaMukono vanoti nguva dzakawanda vashandi vanochengetedza zvowanikwa kuZambia vanosunga zvizvarwa zvekuZimbabwe senzira yekutsiva kusungwa kunenge kwaitwa zvizvarwa zvavo nemapurisa emuZimbabwe.
KuZambia vari kushandisa kautsinye kuti ivo vanouya kuno because vanhu vai vanoita zvehoveka. Saka vakabatwa kuno kuvaita zvevaparamhosva vanozoda kufikisa maZimbabweans vaenda uko. Saka kutaurirana kwacho kunoti netsivo.
Izvi zvinotsigirwa nemukuru anoona nezvekuraurwa kwehove munzizi nemadhamu kuZambia vaKindness Mwasi avanoti uwandu hwehove kudivi ravo mudhamu reKariba hwadzikira. Izvo zvinokonzeresa kuti zvizvarwa zvemunyika mavo zviuye kuzoraura zvisiri pamutemo muZimbabwe. Mumwe anorarama nekuraura zvisiri pamutemo amai Gertrude Wachikoka vanoti ivo nemurume wavo vave kurarama nekuraura sezvo murume wavo akamiswa basa makore matatu apfuura. Vanobata hove nemambure zvisiri pamutemo vanoti kana zvinhu zvakamira zvakanaka vanobata hove dzavanotengesa dzinovapa mari inodarika $200 usiku humwe chete. Pasvondo vanogona kuenda katatu kana kana usiku kunobata hove mudhamu iri. Ndakamirira Studio 7 muKariba, ndini Arthur Chigoriwa.
Vateereri, musakanganwa kuti muchirongwa cheDiaspora Forum paLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa nyaya dzesarudzo, takatarisa vari kunze kwenyika.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi.
Musika wefodya unovhurwa varimi vachichema-chema nemabatirwo avari kuitwa.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, tinoimba kuti mangwana tichange tiri tose zvakare. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, toksia mina ntungamiri Nkomo munhau dzechindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela, emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla zilichumi lanhlanu ngombimbitho 2017 nguntungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Etsholotsho sibuye singabantwana betsholotsho siyibhunyatsho Transport Association sizoncedisa abantu bakithi abathethwe abalempahla zabo lezinto zabo ezathathwa ngamanzi. Sibancedise ngempahla esizithole kwabanye abafowethu kobulawayo sahlanganisa labanye abafowethu saletha etsholotsho.
Inhlanganiso yebulawayo Nyamendlovu Tsholotsho Transporters Association ipha izakhamizi ezadilizelwa imizi lizulu lesikhukhula etsholotsho usizo lwempahla.
Balokuqoqa ibandla labo kusukela kuSell kusiya phezulu. Besenza lokhu bakwenza besephula ilungelo labanye abantu. Besithi bona abantu banikele ukwenza abakufunayo bona. Bazabona okuzakwenzakala kibo.
Inhlanganiso ekhankasela ukuthula iZimbabwe Peace Project ithi ukwephulwa kwamalungelo oluntu kuqonge kakhulu ngenyanga edluleyo kubangelwa iZANU-PF. Lokho kuludaba egudwini udaba lokuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanyamazwe zilakho ukuvota na kukhetho oluzayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso yebulawayo Nyamendlovu Tsholotsho Transporters Association isiphe izakhamizi ezadilizelwa imizi lizulu lesikhukhula eTsholotsho esezihlala enkambeni iYespepa Flood Victim Center usizo lwempahla. Ngakwelinye icele abantu asebebadala kanye labaphila lobugoga sebesole kakhulu indlela ohlangothi oluncedisa ngezikhathi zengozi olwesivo protection unit olusebenza ngayo besithi bayabandlululwa. Kubika unompumelelo Moyo.
Inani labantu abehlelwe ingozi edalwe zimpophoma zamanzi eTsholotsho esezitholiswe usizo enkambeni yesiphepha Flood Victim Camp lokhe lisanda. Kuthi inhlanganiso yebulawayo Nyamandlovu Tsholotsho Transporters Association yaba ngeyinye ecabanye ukunceda kubahlali balinkamba ngempahla. Umnumzana Mzingeli Dube olilunga lebulawayo Nyamandlovu Tsholotsho Transporters Association uthi lolu ncedo lubuthaniswe ngamalunga enhlanganiso yakhe ngenjongo yokusiza imuli ezibhekane lengozi yempophoma zamanzi.
Etsholotsho sibuye singabantwana betsholotsho siyibhunyatsho Transport Association sizoncedisa abantu bakithi abathethwe abalempahla zabo lezinto zabo ezathathwa ngamanzi. Sibancedise ngempahla esizithole kwabanye abafowethu kobulawayo sahlanganisa labanye abafowethu saletha etsholotsho.
Umfundisi John Moyo wenkonzo yeBaptist eTsholotsho uvumile ukuba sebethole imibiko yempahla ezinyamalalayo wathi baza kuyakhulumisana lenduna impahla zabelwe abantu ngendlela.
Sikhaya ukuthi abantu kathi baluhlupho lumasa into zabo eziningi zanyamalala, izigqoko zabantwana zagqitshelwa ngeliludaka lenhlabathi, izifuyo zabo zafa, abalalutho abalalo yonkisiko ngokuzwisa ukuhlu kakhulu esikhanga ukuthi sike sikhume lo chief sibone ukuthi sithatha action bani ukuthi abantu laba bencethwe impahla zichithwe zingaziphele.
Osakhulayo uWillard Nyathi uthe abe-CPU babonakala bephuma le mpahla ebusuku ngakho yinto ekhona ephilayo.
Hhayi manje impahla lapha ziyahamba la. Basithathele impahla thina sikwazi vele senzeni. Bona laba futhi abakhona babonakala bethwela impahla ebusuku la.
Unkosikazi Constance Ngwenya osuka kwamahlaba ophila lobugoga uthe baphila nzima lapho sekufike isikhathi sokwabelwa impahla bayafuqwa abananzwa bagcina bengatholanga impahla.
Makuholwa so abasikhangeli bayayenza amakoroni ukuthi vele uhlwesabo uyasihlala naphansi like njengami ngathi for example of course ngihlala no mama nje kodwa ndawo umntwana abayiqhini lokho engafikayo angilanguvo angazithola impahla so nje mambona kunje njengoba bona manje bazivela mbiza ngiyasihlalela vele ngoba ngiyabona uthando ngiqualify
umnumzana Musa Ndlovu ongumgcini sihlalo wekomiti yesiphepha flood victim camp uthe balenhlupho ezifana lokusilela kwengubo kunye lezicathulo
hayi abafana abantu bababuya lapha bekhangela ngokulempahla ezabuyayo lapha zivela ezabuya namajakado nethayi eSouth Africa ayintambami impahla zakhona bazilungisa ntambami ebusuku nxa sebephuma abafana bababona bephuma bephethe impahla bona babalungisa
uqhubeke ethi kuzaba nzima ukuba abantu basuke emizini yabo besiya lapho abaza kuyahlaliswa khona ngoba basebegebhele imigodi yamanzi ngoba uhulumende engakaze abagebhele
indawo okuthiwa siyahlaliswa kiyo nomango siyalima khona akuhambelani vele akuza kuba nzima last year ngigebhise umgodi vele ni-government zehlule ukugebha umgodi so mphinde ngutshiwo nalo mgodi kuyakuba nzima sibili
abantu abasenkambeni bahleli kodwa abakhululekanga iningi lithi lapho uhulumende afuna bayehlala khona kukhatshana lamasimu abo amantombazana asethombile lawo akhala ngokusilela kwemvunulo yabomama abasesikhathini becela ukuba inhlanganiso zabomama zibancede ngimele iStudio 7 ngiseCholocho ngingunompumelelo moyo.
Inhlanganiso ekhankasela ukuthula elizweni iZimbabwe Peace Project ithi ukwephulwa kwamalungelo oluntu kuqonge kakhulu ngenyanga edluleyo kubangelwa libandla leZANU PF eliqhubekali sethusela abantu njalo lincitsha abamabandla aphikisayo ukudla. Embikweni wethu lenamuhla inhlanganiso le ithe inani labantu abahlukuluzwayo ngendlela ezithiyeneyo likwele lisuka kukhulu elilodwa lanye ngozibandlela laya kukhulu lamachumi amahlanu ngenyanga edluleyo. Sixoxele siphatha amandla seZPP uNkosazana Justina Mukoko.
Sikhathazeke ngoba indubo esasizibona ngezikhathi zokhetho ingani sokuqala ukuthi kusabalale kukhanya abezano PF balokuqoqa ibandla labo kusukela kuSell kusiya phezulu besenza lokhu bakwenza besephula ilungelo labanye abantu besithi bona abantu banyekela ukwenza abakufunayo bona ukuthi basekele ibandla lezano PF bazabona okuzakwenzakala kibo kwesinye isikhathi abatshelwa ukuthi kuyini okuza kwenzakala kibo kodwa kwesinye isikhathi kuyafaniswa lokhetho luka-2008 konke siyakwazi ukuthi ngo-2008 kwenzakalele njalo olunye udaba olusihluphe kakhulu ludaba lokuthi abantu bebebanjwa ngamandla ukuthi banike imali konke siyakwazi ukuhlupha ukwenza imali eZimbabwe aso nto engaziwa umuntu ukuthi abantu babanjwe ngamandla ukuthi kufanele bakhiphe imali ukwenzela ukuyathakazelela ilanga lokuzalwa kukamongameli.
Likhuluma njalo ngokudla okuncitshwa abanye abantu. Kuvela ngapho ukudla lokho ngokukahulumende kumbe ngokwenhlanganiso ezizimele?
Ukudla esikhuluma ngokwakho kuchiyene. Lapho ngikhuluma ngokuthi abantu bebetshela ukuthi bangekele ukukhipha imali yokuyathakazelela ilanga lokuzalwa kukamongameli bekuthiwa bakhitshwa kuma-list awe-social welfare ukuthi abasoze bathole ukudla ukusuka ku-social welfare. Kodwa kulokunye ukudla kule rayisi esisabalale ilizwe lonke asikaqondisisi ukuthi irayisi le isuka ngani njalo ibiqonde obani kodwa kukhanya kulabanye abayithiwayo kulabanye abayincitshwayo zonke izinto lezo yizinto ezikhathazayo ngoba akuhambelani lemithetho ephathelane lokunikwa kokudla ukuncedisa labo ababe belamba indaba zombuso welizwe azifanelanga ukuthi zingene undaba zokwabiwa kokudla.
unkosazana Justina Mukoko ongomkhokheli wenhlanganiso ye Zimbabwe Peace Project. Abanye abasakhulayo kobulawayo bathi sebelesifiso sokudinga ulwazi olujulileyo kanye lokuqhuba umsebenzi wokulima ngoba imsebenzi isilela elizweni. Leli dlabuzane livele ngemva komhlangano wemfundiso osanda qhutshwa ingcwethi kwezokulima ekhokhela inhlanganiso ye-AgriMix umnumzana Lovemore Inyakazela kunsukwana ezedluleyo. Ngokuqonga kwenani labasakhulayo abagqiba izifundo emakolishini, inengi selidinga indlela zokuziphilisa. Ngakho abanye abasakhulayo sebelibone kulithuba elihle lokufundela lomsebenzi ukuze baziphilise. Ukuze sizwe okunengi mayelana lohlelo lukanyakazela, uMike Wobe weStudio 7 uxoxelo mnumzana Mandle Tungwenya ongomunye wabatsha obekhona emhlanganweni lo.
Uhlelo leli belubhekisa ukuthi tukwanise ukufundisa ama-graduate laba ama-students asanda ukugraduate ku-field ye-agriculture ukuthi kulokuthi bebelokhu behlezi bemelele uhulumende ukuthi banike imisebenzi bengakwanisa ukusebenzisa ulwazi lwabo ukuqasa ukuba ama-consultants be-offer ama-services to ama-farmers eZimbabwe at large.
Ukuba ngumuntu ophila lokulima kobulawayo kuyasuthiseka na?
Kuyasuthiseka khona nxa umuntu ekwenza elolwazi olujulileyo kungenxa yokuthi ukulima masikhayele i-economy yeZimbabwe kuyiyo i-mainstay kakhulu. Kuyaprovida ukudla kuyimuhla and then i-surplus nxa iye yatholakala iyakwanisa ukuthengisa. Ibulawayo nxa uyikhangele siyifithi esikhulile ayisafananda kudala sokulabantu abaningi. So unxa ulima kuhle uthengisela ebulawayo uba le nhlansi yokuthi uku-crossroads yama-markets yiyo i-fithi ekhona enyethu ama-main kwathi esingakubiza sithi ngama-mining zones eZimbabwe. Imali ayisikho ukuthi ivele yona imali ayitholakali evele empilweni singakhayeleli ukuthi kuseZimbabwe kuphela ivele yona imali iyahluka. But into elekha kakhulu even kube wesikwedlula imali ayisikho ilekho from imali njengoba sesitsho ngohlelelo lesilwenza. Into esinanzelelayo ukuthi on top of ilekho from imali mebhokule impact kakhulu ilekho of knowledge ngoba khathesi nxa sikhangele kulama-programs kade encedisa ama-youth abaku-farming ngokubanika amaloni but ama-youth amaningi abakwazi konke khonokho.
Bakhona abatsha abaningi na abafisa ukungena kulo msebenzi wokulima?
Khathesi nxa sikhangele ezintweni zokulima ikakhulu iningi isiningi sebebaningi abantu abatsha sebebaningi okokuthi iZimbabwe Farmers Union organization yama-farmers isizile sector yama-youth aba-organiza ama-youth kuphela abalimayo.
Laba bazofisa ukuthinta bazokuthinta kanjani?
Mina bengangithinta ku-cellphone yami ngu-0776 41 3257.
Nomzana Mandle Tungwenya ingcwethi kwezokulima obexoxa ecingweni lo Mike Wobe weStudio 7 ekobulawayo. Kulivetalk kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe olwe diaspora forum namhla sixoxa ngokhetho lomnyaka ozayo. Kambe abahlala kwamanye amazwe baza kwenelisa ukuvota na? Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 nesakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kufe abantu abayisithupha abemulinye edolobheni le-Addis Ababa kwele-Ethiopia ngemva kokudilika kwendlu ekade bekiyo ngoba iya yakhelwe emhlabathini oludaka njalo otuzane lalapho okulahlelwa khona izibi. Ngesikhathi abanye eZimbabwe ikakhulu abamabandla aphikisayo beveza ukukhathazeka kwabo ngohlelo lokubhalisa ukuvota la kukhetho kusetshenziswa imitshina yakulezi nsuku eyama-biometric registration and voting kukhetho lomnyaka ozayo kuyafana la komakhelwane kwele Botswana lapho udaba lwakhona osoluze lwafika emthethwandaba. Kuviga uMartin Gwenya.
IBotswana leZimbabwe akhanyelwa ngelihlo elitshiyeneyo uma kukhulunywa ngezombusazwe. Amazwe womabili ayehlukaniswa ngumfula uRamokhwebana. Kodwa kuningi kwezombusazwe okwenza amazwe la womabili abe ngamanzi lamafutha. IBotswana isiguqule omongameli kathathu phakathi kweminyaka phose engamachumi amane edluleyo. Njalo umongameli wesine uyangena esihlalweni ngomnyaka ozayo. Kodwa eZimbabwe umongameli Robert Mugabe wangena esihlalweni ngo-1990 ukhangelele ukuncintisa njalo kukhetho lomnyaka ozayo. IZimbabwe iphakathi kwenkinga zombusazwe. Iningi likhala ngokukhululeki enkulumeni njalo ukungena kubandla lezombusazwe elingaselezana uPF elilwe libusa kwamanje kukhangelwa njengokukhanga ukufa. Kodwa eBotswana kulokuzwisisana phakathi kwamabandla achiyeneyo njalo abantu bonke bakhululekile ukuveza umbono wabo ungakhathalekileyo ukuthi ngawaliphi ibandla kumbe elibusayo kumbe eliphikisayo. Noma nje kunjalo amazwe omabili asehlanganiswa lonyaka isinqumo sengatsha esiqhuba ukhetho sokuthi kungasetshenziswa umuntu wokukhetho oluzayo kodwa kungene imtshina. IBotswana ibamba ukhetho ngomnyaka ka-2019 kukanti iZimbabwe ngomnyaka ozayo. IZimbabwe Electoral Commission kanye le-Independent Electoral Commission of Botswana bacabanga okufanayo ukuthi kusetshenziswe imtshina ekubhaliseni abantu ukuvota eZimbabwe kanye lekuvoteni kwele Botswana. Kodwa lokhu sokudale impikisano amabandla aphikisayo kanye lezizalwane esithi imtshina le ilakho ukudala ubuqili ikakhulu amabandla abusayo alezana uPF eZimbabwe kanye lele Botswana Democratic Party eBotswana. Umnumzana Stan Ncube uthi kulesizathu abantu bengafuni imtshina le.
Ngoba okulimene beAfrika bonke jikelele baziwa bengabantu abavota abariga ama-election abatshontsha ama-votes. Ungabona bona sebevuma sebefuna ukufaka lokhu sebesazi bona ukuthi into le izabasebenzela ngapi njani. Ngoba ama-government la wonke siyavumelana ukuthi bazahlala bebusa ukuze kube phakade. Ungabona sebevuma sebekwazi ukuthi into le izabasebenzela. Yikho abantu abazange bakunikwe ithemba elipheleleyo ukuthi into le ivikelwa njani ukweba ama-votes.
Kukanti omunye wakhe uRaida Moyo uthi kaziboni isizathu sokusuka ekusebenziseni umunwe layecabangela ukuthi kungaba lobuqili uma kusetshenziswa umtshina.
Hayi, mina i-electronic voting system le ngiyayesaba. Ungabona iZANU-PF isifuna ulutho sebekwazi ukuthi bazasibamba ngapi ngoba bajale ukweba phela ukuwina kwabo akaze bewine bayayeba bayatshontsha. Stolen votes, they will know where they will steal the votes. Siyawazi.
EBotswana amabandla aphikisayo angaphansi komanyano Umbrella for Democratic Change iUDC asekhweze lolu daba emthethwandaba ukuyamisa ukusetshenziswa kwalemtshina. EZimbabwe amagqwetha kanye labaqeqetsheleyo kwezomfundo bathi imtshina le ilakho ukuletha ubuqili. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 eSaron kwele Botswana.
Sokusele inyanga eziphansi kwezilithumi lanhlano ukuthi kuyiwe kukhetho lokudinga umongameli labameli bedalela eParliamente kanye lamakhansila. Sokumgceke ukuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe kazisoze zivote. Ugatsha lwezokhetho oleZimbabwe Election Commission luthi akusoze kusetshenziswe imitshina ebizwa ngesilungu ngokuthi ngama-biometrics okusetshenziswa esebenzisa impawu zeminwe lezamehlo. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lomgcinisihlalo wenhlanganiso ekhuthaza ukuvunyelwa kwabahlala phandle kwelizwe ukuvota, umnumzana Dan Moyo, wenhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Vote Campaign njalo engumgcinisihlalo webandla leMDCT eMelika.
Yeah, I think indaba yeDiaspora Vote indaba eqakathekileyo kakhulu ngoba masibhekisisa kahle abaningi besizwe saseZimbabwe sebengaphandle. Thina silama organization esawafumayo njenge afana le Zimbabwe Diaspora Vote Campaign ele khona manje lama member adlula o 14,000 ku Facebook. We have written to the United Nations, sabhalela even ukuhulumende weZimbabwe, sabhalela even ama party aweZimbabwe layo iZANU-PF. Sithi thina sesi approach United Nations ngoba i diaspora vote masiya eqinisweni into evele isicommon kwamazwe amaningi, even omakhelwana bethu iSouth Africa, iBotswana, iMozambique iyavumela ukuthi abantu bayo abangaphandle bakwazi ukuvota. It's not something entire, it's not something new. And thina we approach the United Nations, of which the United Nations yathi yona it is willing to sponsor and make sure ukuthi abantu abangaphandle they get properly registered and izoconduct yona ama-elections.
Manje siyabona ukubana kulodaba lolu olwe-biometric voting osolukhathaze eZimbabwe lapha. Lithini lina ngokubana kusetshenziswe indlela yona le eyokuvota? Ngapha sisizwa ukubana bakhona ikakhulu abeZANU-PF abathi hayi abafuni ukuthi kusetshenziswe lindlela.
Kusobala ukuthi ZANU-PF ihlose ukuthi once again iqilibezele kulama-vote ngoba i-biometric vote le thina from the past ama-election ka-2008 even aka-2013 sa-complaina ukuthi i-voters roll to start off with asiyinikezwanga, ama-opposition party azange anikezwe i-voters roll ukuthi ba-inspect.
Umnumzana Dan Moyo ngumgcinisihlalo wenhlanganiso ekhuthaza ukuvunyelwa kwezizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe ukuvota eZimbabwe Diaspora Vote Campaign. Ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande wo Studio 7 eseVirginia khonapha eMelika. Abenhlanganiso yeBethany Project bathi indlela yokuhlela inhlelo ezigoqela ukubambisana ibalethele izithelo ezinhle emizameni yabo yokulwisana lenkinga uZulu wezishabane esigabeni senkabazwe abhekane lazo. Kubika uMavis Gama.
Abenhlanganiso yeBethany Project yasezishabane baqale ukusebenzela enkabazwe kusukela ngomnyaka 1998 ngosizo eluthole enhlanganisweni ezehlukeneyo okubalisa e-Oxfam. Umqondisi wayo unkosikazi Rebecca Gumbo uthi bananzelela ukuba le ndlela iphathisa ukufinyelela uZulu wonke lapho beqhuba inhlelo zokuqhuba imikhankaso eyehlukeneyo ebalisa ukutholisa ulwazi phezu kwezokusabalala kwegciwane kuZulu wakule ndawo kakhulukazi abasakhulayo. Uchasisa ukuba kungani bakubona kufanele basebenze ngaleyo ndlela.
Izishabane ngokwayo nxa uyikhangele ngu-region 4 i-food insecurity ikhona, kule gold panning, kule msebenzi eminingi yona leyo kumayina and whatever. Yindawo ye-transit lapho kwedlula khona, ubona abantu abasiya ku-cross border besedlula lapha kwindlela abedlula kiyo. So sasisibona ukuthi abantwana abaningi baludubo olukhulu, udubo lokungakuzuza inkwaniselo zokuthi bazuza ukudla kuya esikolo. Kwesi sikhathi ufica ukuthi isikolo kuyabasinda ukuthi baye esikolo. Kwesi sikhathi even ukudla ngokwakho ubona ukuthi abancane, ngoba silenye iprogramu layo ekhangela abancane bona laba abasanda ukuzalwa, who cannot breastfeed kubomama wabo.
Kungakho ethi bakubona kumqoka ukusebenzisana labasakhulayo ikakhulu abazelwe bele gciwane lengculaza ukubabonisa kwezokuqakatheka kokuthatha amaphilisi abo ama-ARV ngokufaneleyo njalo bengeqisi ukwanatha. Baphinde basebenze njalo labesifazane ukubasiza ukonga abaphila legciwane laye wonke umuntu kungelani ukuba ulalo lobahatshi ukwehlisa umsebenzi abawuthweleyo.
Ukwenzela ukuthi bona bonke bazuze kuma-rights abo, rights to education, rights to treatment, konke i-access to wonke ama-facilities abele babe le-access kiwo. Bese siba le-programu futhi okuthiwa yi-women economic empowerment, okuthiwa yi-WeCare, Women Economic Program in Care Week. So sithi in care work sisho ukuthi omama kumele ukuthi sisebenza labo thina siconcentrate kuma ara angu 4. Iyabe ikhulu ukuthi sikhangelele ukuthi omama laba banomsebenzi omkhulu we care, even personal care. So why can't we reduce burden yaleyana ukwenzela ukuthi bakwanise ukuthi benze umsebenzi wabo labo bengabantu abangalamsebenzi omkhulu ohleze emahlombe yabo.
Izishabane ngesinye seziqinti ezibhekane lenkingi eziningi okubalisa ukusilela kokudla ngendlela yezulu elingandisanga ukunakuhle kanye lobuyanga osebubhakile ngobuzulu wakhona eswela okokwenza ngemva kokuvalwa kwenkampani yeShabane Mine. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Kwezemidlalo lamhlanje siyengezelelwe imali ezatholwa ngabazanqoba kumncintiswano walonyaka wokugijima owe-PPC Matopos 33 Mila. Kubika uJoseph Njanji.
Umncintiswano walonyaka we-PPC Matopos uza kuba khona ngosuku lwakuqala lwenyanga kamabasa, njalo ukhangelelwe ukungenwa ngabadlali abaningi ngemva kokuba abaqoqi bawo inkampani ye-PPC Zimbabwe ingezelele usekelo lwemali. Ekhuluma emkhosini wokwethula okusemthethweni umncintiswano walonyaka, isiphathamandla senkampani ye-PPC uNkosana Maphuma uthe usekelo lwemali lungezelelwe ngesilinganiso esejumi lesikhombisa ekhulwini.
We've increased our pledge on the prize money side by over 17% from last year.
Sesingezelele imali esifaka kulomjaho ngesilinganiso esilichumi lesikhombisa ekhulwini. Nyakenye besifake $13,700 kanti lonyaka sifake $16,100. Abazanqoba lonyaka ucele labesilisa la ucele labesifazane bazathola inkulungwane zamadola aseMelika.
Nyakenye onqobe kumjaho we-PPC 33 mile ucele labesilisa nguPeter Tumbari, yena ochaye intambo ngemva kwamahola amathathu alemizuzu elichumi lambili lemizuzwana elichumi. Ucele labesifazane kunqobe uMonica Kativu, yena uqede ngemva kwamahola amane alemizuzu emibili lemizuzwana engamachumi amane lanhlanu. U-General Manager wenkampani ye-PPC uRoger Stein uthi kuyisifiso sabo uba lonyaka kube lomdlali ozadiliza imbali yokugijima umjaho we-33 mile ngesikhathi esincane.
The fastest time was actually set by T. Lazarus in 1984 at 3 hours 3 minutes and 18 seconds.
Ophethe imbali eyokuba wagijima ukutshesha kakhulu ngu-T. Lazarus ngomnyaka ka-1984. Yena wagijima wanqoba ngemva kwamahola amathathu lemizuzu emithathu lemizuzwana elithumi lathoba minwe mibili. Sikhangelele ukuba omunye wabadlali bakithi abakwele Zimbabwe anqobe ngesikhathi esingaphansi kwesika Lazarus.
Umkhokheli wenkampani ye-PPC uKelibone Masiyane utshele intatheli zindaba uba umjaho we-PPC 33 mile awuthuthukisi ezemidlalo kuphela kodwa lo mphakathi osebenzisana le nkampani le.
We also aim to give back to Zimbabwe and to Zimbabweans in everything that we do.
Kukho konke esikwenzayo sile njongo yokuthuthukisa umphakathi esisebenza kuwo. Yikho nje umncintiswano lonyaka ususondele kanje, sizadinga isikolo loba isibhedlela esingasiphathisa endaweni yeMatopo. Ngalindlela sidinga ukuba sichiye imbali yokuthuthukisa umphakathi.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Athletics Board uManuel Mpofu uchayele ihlombe inkampani ye-PPC ngendima eyidlalayo ekuthuthukisweni komdlalo wokugijima kwele Zimbabwe.
In terms of development, the PPC 33 mile developmental event.
Umjaho we-PPC Matopos ngumjaho othuthukisa umdlalo wokugijima ngoba uqalela kuma-cadets. Ama-cadets ilabo abele minyaka engaphansi kwelithumi lane. Njengenhlanganiso yeBulawayo Athletics Board sizaphatha lo mncintiswano we-PPC Matopos njengeqanda kwindlela yokubonga usekelo lwabo.
Ukuphatheka kumncintiswano we-PPC Matopos 33 mile kulakho.
Kwanele, okulamhlanje isikhathi sesidliwe ngumangoye olivalelisayo ngintungamili inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenhau muririmi rweShona.
lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.